Izvi zvabuda pamusangano wana muzvina bhizimusi wange wakarongwa nesangano reCEO Africa Roundtable waitirwa muno muHarare wanga wakanangana nekutsvaga mudzi uri kukonzera kuti mari yemunyika ishaye simba. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vati mabhizimusi akawanda munyika anogona kuvhara kana pakasavandudzwa maitirwo ezvinhu.
Dambudziko ndere kuti kumakambani hakuchakwanisa kushandika zvakanaka. Tiri kutya kuti patiri kuenda makambani akawanda anogona kutadza kusvika gore rinouya. Nokuti zvazviri izvozvi idemo chairo riri muhuro nemakambani atinomaneja kunzawo. Saka taita musangano uyu kuti titaridze hurumende kuti musha uri kutsva.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vatichasara pari zvino kuti nyika imbodzokera mukushandisa mari yekunze.
Zimbabwe dollar rarambwa nevanhu. Zimbabwe dollar rabva radonha kunyanya muna May. Saka zvakakosha kuti tichidzokera kuUS dollar vadollarize as a transitional currency kuti vanhu vemuZimbabwe varegere kusafa. Chikonzero chiri kuita kuti mari yemunyika ino iberere inyaya yekuti hurumende iyi inodya mari, inopinda mari, inodya mari kunge mushongo wemusana.
Asi vataura vakamirira mukuru webhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamusangano uyu vaNesbon Mupunga, mukuru wechikamu chinoona nezvekugadzirwa kwemitemo kuRBZ, vati hurumende haina urongwa hwekudzokera mukushandisa dhora rekuAmerica, vachitiwo upfumi hwenyika husati hwasvika pakaipisisa.
When you say fully dollarized, we are saying all the deposits in the banking sector, they are 100% foreign currency. Is it sustainable? Obviously, it's not sustainable. We have been there before. Our industry was not competitive. But what we only need to do is to stabilize the exchange. I think that's the challenge we are facing.
Asi mutungamiri webato idzva reUnited Movement for Democratic Change vaMorgan Komichi vaudzawo Studio 7 kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Patasvika nguva inoyi, tasvika panguva ya 2007-2008. Saka pari zvino right now economy yenyika yeZimbabwe yabvajuka. Tingatarisira kuti pangaitwa solution iwo zvino nehurumende yeZimbabwe. I think it is rota. Kuchemberi kura kurota ichinimwa mukaka wamai.
Mashoko aya atsinhirwa navabiti, vadzokazve vachiti.
Munhu wese ari kuzva kuti ari kusafa. Saka ukaona chinhu chakakosha munyika cheReserve Bank chichitaura kunge chiri kubva kumazi, zvokureva chinhu chingachivharwa kuti replace Reserve Bank necurrency board. Because aiwa, Reserve Bank yakoni.
Imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika uye vari mukuru wesangano reFoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanoti zvichida dhora remuno richasvika parichagadzikana, zvichitevera danho rakatorwa neRBZ rekumbomira kutengesa mari yekunze.
Having a market-driven rate inozokwanisa kustabilize zvinhu in that Zimbabwe dollar mari yedu yemuno inokwanisa kuwana level yavo of equilibrium. Patinoziva kuti this is the rate, isina zvimwe zvinhu kana kuti ringori determined nemarket. So gradually stability haisi kuzouya izvezvi, asi stability ichauya pamavhiki kana kuti mwedzi inotera, nokuti ezvinezvi tinofanira kusvika papeak yekuti zvinhu zvive zvinokwira. Then stability will come.
Vamwe vana muzvina bhizimusi vanga vari pamusangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kunyange zvisiri pamutemo kuti vatengese zvavanogadzira nemari yekunze chete, vanotongodaro kuitira kuti mabhizimusi avo asaparara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutsikawo madziro kuti nyika ishandise dhora rekuAmerica, vachipomera vemabhizimisi mhosva yekuita nhafu nekudhurisa zvinhu. Asi vemabhizimisi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Nasi dhora rimwe rekuAmerica ranga richitenga madhora emuZimbabwe zviuru zvinodarika zvitanhatu pamusika wemabhanga, kana kuti $1 to 6,000, kuchiti pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora ari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi nemazana mashanu, kana kuti $1 to 7,000 or 10,500 Zimbabwe dollars. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose, muzvinafundo Steve Hanke, vanoti Zimbabwe yasvika pekuti mitengo yezvinhu inenge yongokwira pazuva rega rega, kana kuti hyperinflation, uye ndiyo nyika iri kudhurisisa zvinhu kudarika nyika dzose pasi rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.